Nengo dzebato rinopikisa idzi dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso sematsananguriro egweta ravo vaagensi Gumbo.
Kutotanga kusvika tatanga kutorohwani hana tisei mapurisa achidzara pai padare saka dare rabva raramba kupa bhero kuvanhu vedu vakasunga.
Kunyimwa kwevanhu ava mukana wekubvisa mari yechibatiso hakuna kushamisa vamwe vanopikisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakange vatotaura nezuro pamusangano wedare ravo repolitibhiro kuti vanopikisa vari kuda kukonzera kusagadzikana pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa muHarare. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu richitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vanoti
ngumo remutemo kodzero kuratidzira irimo ende inotaura kuti munhu mumwe nomumwe anokwanisa kuratidzira zvisina yatingati marestrictions as long as kuratidzira kwacho kuri peaceful.
VaMasie vativo havasi kushamiswa nenyaya yekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kwaitwa vatimba nevamwe vavo.
Zvinhu zvatagara tichiona kuti kana uchingobva kubato rinopikisa kana kana uchipikisa hurumende pese paunongoenda kucourt especially kumamagistrate courts uko vanotokunyima bail ende vanokuda kuti ugare uri mukati.
Mapurisa abva asungawo amai Phyllis Pikitai, mudzimai wava Roland Wondongwa, murayiridzi akaremara akasungwawo nemapurisa musi wa16/10. VaHondongwa avo vakaremara vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti vaHondongwa inhengo yesangano ravo uye vashora zvikuru kusungwa kwemudzimai wavo.
Hurumende yavaMnangagwa iri kutiratidza utsinye hunotyisa hwekuti titotoona kunge titori mugehena risati tapindamo. Mudzimai wavaHondongwa anosungwa nemhosva yekungobata plakadhi rekukumbira kuti murume wake uyo anorarama neurema asunungurwe. Nezuro akaenda mudzimai wavaHondongwa kuHarare rimandi achida kuvapa medication yavaida akarambidzwa kuvapa. Pari zvino kutaura kwati kuti vaHondongwa vasati vageza kubva musi wavakasungwa havagone kuzvigezesa voga. Kutaura kuno vaHondongwa vanotarisirwa kuti vakwire masteps kuti vapinde mumastairs avanorara asiwo havagone kufamba. Hapana uche, hapana mubatsiro, hapana chii. VaHondongwa havagona kudya vega, vanosvizha vachitopakwa nemukadzi wavo. Hapana chiri kuitwa neprison system kuti murume uyu abatsirike. Zvakaita kuti mukadzi wake paakavaona nezuro arwadziwe nhasi paaenda kudare achiratidzawo kuchema kwake, achiratidza kushungurudzika kwake zvemakodzero dzaainazvo muconstitution, achitarisira kuti pamwe ari kuudza hurumende ine hanya inogona kunzwawo tsitsi ikapa murume uyu wake bail kuti kana aine mhosva yaakapara atongwa ari kunze, kana achizovharirwa avharirwe ari painewo mafacilities anokwanisa kumuchengeta. Asi nhasi mudzimai awake asungwawo akandwa mujeri.
Asi mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vari kuramba kuti mapurisa ari kutarisa kuti wabuda mbamani kana vanhu vachida kuratidzira kana kuita misangano yavo.
Vanhu vanenge vatevedzera mitemo vakatevedzera maprocedure acho musangano vanongoi.
Zvakadaro nhengo yeZANU PF vaMike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu avo vari kupomerwa mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni manomwe kana kuti 7 million United States dollars kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika yekutengera varombo mbudzi kumaruva kana kuti presidential goat scheme vadzoserwa kujeri zvakare sezvo dare rati richaenderera mberi mangwana richizeya chikumbiro chavo chekuti vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso.